Zviteshi zvemabhazi kuCharge Office nekuCopacabana kwanga kuine mitsetse mirefu uko vanhu vachimhanyidzana vasingatevedzeri mitsetse. Amai Rosemary Maunga vaudza Studio 7 kuti vanga vachitadza kukwira bhazi sezvo vanga vaine mwana ari kumusana. Amai Maunga vati mabhazi ezupko mashoma panguva iyo vanhu vazhinji vari kuda kushandisa sezvo akachipa.
Aiwa pasumbopindika mai mwana nemwana anotofa pressure vanhu vakawandisa zvisingamboiti. Ah totoda mabhazi ngaawedzerwa awande bhozi mashoma. Nemwana unotozo uchauraya mwana uri pakipa pa. Vakashinga ndo vanotopinda mai mwana kwete kuti isusi nevana hazvikutonetsi. Chipa ka 75 cents iyo ndo yatiri kutotsvakawo. Makombi adhura $4 kuenda kana makoni.
Mumwe mukweguru vaStanley Mushava avo vanga vari paCharge Office vakamirira kuenda kwamakoni vati vanga vamira kwenguva inopfuura awa rimwe chete. VaMushava vati vanga vaine tarisiro yekuti semukwegururi vachangonzi pindai mubhazi asi zvazvina kuitika. VaMushava vati mari yemabhazi iri nani zvakanyanya pane mari yemakombi.
Wana wayakwana kana kupfuura vanhu vavo vari kukwira asi mabhazi ndiwo mashoma. Kuti zvirambe zvizvokorwa kuti vanhu vakwire mabhazi akaberera esi ndozvaziri kubatsira vanhu penyeunesi. Aya mabhazi aya mahombe ari nani vanhu vari kuvafarira esi. Kombi ari kushadzira yavanoda pamwe 3 pamwe 4 zvokuti iko zvino sokudoka kuchaita zuva hatizivi kuti vanenge vakudaidzira mari. Unogona kupfuura $4. Ndauya panapa nemhaka yekuti onai ndakamira ndiri kumberi ine namovha 64 years. Haudethought kuti vari kukwidza vacho vanondiconsider kuti semudhara mukiwu mune pressure iripo pamwe vanongonditiwo mudhara pindaiwoko kutanga. Ndokusaka ndauya ende kubasa kwacho ndatokasika kuuya ndichitirawo kuti zvembabvu kana kusimukadoka pamwe handizvo.
Mabhazi ezupwa ari kuita masenzi makumi manomwe nemashanu emari yemaRTGS kuenda kuchitungisa kwamakoni uko vemakombi vanga vachibhadharisa mari iri pakati pemadhora maviri kusvika madhora mana emaRTGS. Amai Lucia Chitsaka vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kumirira mabhazi kwenguva ndefu vari kutsungirira sezvo vasina mari yekuti vakwire makombi.
Tauya kuma 3 but tatadza kukwira panapa mabhazi ari kuya but pane pressure because vanhu vazhinji vava kumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura. Makombi anoedzera $4 $5 yakatochipa pamwe ndinenge toti $3 kana $3.50. Saka munhu wese akaona zviri nani kuenda kubhazi 75 cents but mabhazi mashoma tatotokumbira kuti dai mabhazi achawanda at least zvingaite nani. Pa 75 cents zviri kutotibatsira because mari yacho hakuna. Mari yacho hakuna, mari yacho ishoma yatiri kuwana, saka 75 cents itori nani. Ukazokakuletwa unotosarawo uine chenjiwo kana ikuzotengerawo vana chingwa.
Kondakita weimwe yemakombi anoenda kuchitungwiza vaLazarus Mangezi vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo chekukwidza mari dzekufambisa hachisi chekurwadzisa veruzhinji asi kuti vakwanise kuramba vari mubhizimusi sezvo mari yedhiziri yakakwira.
Fuel is about to end about $2.50 in our fuel. Could you balance it on the fuel? It's $4.98. Animal. Says the Zamo, which balance of $2.50. One two and a quarter tango, 1 liter of fuel.
Asiwo vatapfuma ndoro yerwizi vati hurumende inofanirwa kudzikisa mitengo yemafuta kuitirawo kutiwo mitengo yezvinhu iderere vanhu vawane zvekudya vasati vaenda kumabasa.
Bhozi hatingakwanisa kubhadhira ma75 cents tuchiya kubasa tiine nzara. Chikuru toda kuti dhiziri ridzike. Dhiziri radzika ndo nyika yacho, munhu wese okwanisa kuafoda. Izvo ino mabhazi adzika ya imwe kwatiri kuchema vakadzikisa dhiziri zvinhu zvee zvinoendeka. Bhozi vamwe havaende kubasa saka havambofarira mabhazi adzika, bari munhu wese anoda chikafu. Chikafu ngachidzike, dhiziri rodzika. Padhiziri rikadzika unoona kuti zvinhu zvee zvinodzika, ikonomi inoita stable.
Mukuru weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Magura Minga vati kumakombi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vatiwo kunyange hazvo mitengo yakakwira havasi kuwana mafuta aya. Vati vari kutarisira kuita hurukuro nehurumende kuti vanzwisisane kuti matambudziko angagadziriswawo sei. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari kutarisirwa kuzotsanangura nyaya dzemafuta mudare reparamende mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.